Icho kwa di chikuti the City General Council yaka ita resolution yekuti ma union haya kwani siku ya ku General Conference ilikuitwa mswa 29 October 2021.
Sei masangano maviri awa achirambidzwa kupinda mumusangano mukuru uyu.
Chekutanga ndiye kuti tione kuti R2E ya Tora the CTU kuenda nayo kumadare imbori chii ine ukama wakadi ne the CTU. Muswa 26 June, General Council ye the CTU purported to affiliate R2s.
Saka vama shingwe, kana vaikaitwa nengo ye ZCTU. Chaipa chije
mutemo we affiliation aona kutedzero ndati constitution inoti kana union she affiliate inzinoitwa chete ne general council iri mu session by 3/4 or 2/3 majority izi hazina kuitika hapana kana voting yakaitwa constitution haina kutedzera saizvozvo artuzi haisi tori nengo ye ZCTU. Takanyorera mukuru munyore mukuru we ZCTU tichimutaura kuti zvigadziriswe izvozvi. General Council inofanira kugara pasi yotedzera mutemo yovota yoonekwa kunzi R2s ya affiliated here ne 3/4 75%. Chechipiri ndiye kuti vamhanya kumatare vachiti nyaya yenzwiswe chimbi chimbi. Maonero angu hapana chimbi chimbi iripo. Nekuti musi wa September awa wangu watu taurirwa kuti ndo resolution yaitwa neze CTU wanga watu torimo tabapo takaita ma general conference ma iri ma young workers tikazeta ze ye ma women awana kuparticipate umomo chechi tatundeche kuti wari kuti congress general council imiske asi awasi kuratidza kuti chingaitike kwawari ndechei Congress ikaenda mberi kuti pane irreparable harm here ingaitike kwawari havasi kuratidza izvozvo nekuti ivo havana kana munhu ari kumira secandidate pano ari kuvhoterwa saka Congress haingamisirwe izvozvo ndomanera angu aya
asi sei nasi ZCTU yave kuti outputs haisi nhengo ye ZCTU yadini kuzvitaura pachena nguva yose iyi pasati pave nesarudzo dziri kuda kuitwa.
The political dynamics dzirimu ZCTU ndedzekuti R2s yakaberekwa navamutasa vanova candidate ichari kukwikwidza pageneral conference. Vamutasa vanovimba kuti R2s kana iripo ichati mavhoti avo awedzerwe. Zvakaita ZCTU zvakaitika musi wa 26 June. Hapana nguva yati yaperaba zvekuti tinganzi takazvinonokerei kuzvitaurira. Dambudziko nderekuti anenge ari sachigaro pakaitika izvi ndivamutasa. Vamutasa ndozve vari kuda kuti atuzi ivavhotere. Ndopane dambudziko.